Vachitaura neStudio 7, mukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi vati vari kutambudzika zvakanyanya nekufambiswa kwemashoko enhema apo nyika yakatarisana nesarudzo dzemabyelections dziriko mangwana mugovera. VaMudzengi vanoti
vanofambisa mashoko vazhinji vacho vakaita zvokutapwa kana kuya kwatingati kuvacaptured. Vakatapwa nevanhu vanoita zvemabhizimisi, vakatapwazve nevanhu vanoita zvematongego enyika. Saka kuburiswa kwemashoko hakusi kuya kuri kuitwa mujekerere, kuri kuitwa vacho vanobudisa mashoko vakasununguka. Vanhu vari kubudisa mashoko zvichienderana nokuti vanobhadharwa nani, zvichienderana futi nokuti vanhu vakavabata vakuru vavo vanotsigira mapato api nezvimwe zvakadaro daro.
VaMudzengi vatiwo izvinokonzera kuti vavhoti vaende kunovhota vasina ruzivo rwakakwana nezvevanhu vavanofanirwa kuvhotera.
Vanhu vari kutoita basa rezvematongerwo enyika pachinhambo chokuti vape vanhu ruzivo runoita kuti panguva yesarudzo dzatakatarisana nadzo vave vanosarudza vano ruzivo.
Muzvaye Michel Duma Biri Washa vanoshanda nesangano reInternational Republican Institute muZimbabwe. Muzvare Biri Washa vatsigirwa vachiti apo vanhu vakatarisana nesarudzo kune kufamba kwemashoko emanyepo, izvo zvoitawo kuti sangano ravo ritange zvirongwa zvekudzidzisa veruzhinji kupepeta mashoko kuona kuti ndeyechokwadi here kana kuti kwete. Muzvare Biri Washa vapa muenzaniso vachiti kune mavhidhiyo nemashoko ari kutenderedzwa kaitwa kare kana zvisiri zvechokwadi. Muzvare Biri Washa vati mashoko ekunyepa anokanganisa vanhu munyaya dzekusarudza vatungamiriri vavanoda uye vakurudzira venhau nevanofambisa mashoko kuti vapepete mashoko vasati vaisa pajekerere.
Tinokurudzira kuti vanoita zvenhau nekufambiswa kwemashoko uye maorganizations akazvimiririra ngavaongorore mashoko vasati vamaisa pajekerere kuti vaone kuti ndeyechokwadi here kana kuti kwete. Izvi hatingokurudziri chete vanoita zvenhau kana kufambiswa nemashoko. Tinokurudzira zvakare kunyange vagari vemuZimbabwe kuti vasati vatenderedza mashoko ngavatange vabata chokwadi kuti mashoko echokwadi here, nekuti sekutaura kwandaita mashoko ekunyepa anogona kukanganisa participation yevanhu munyaya dzesarudzo uye munyaya tebudiro yenharaunda yavo.
Mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatiwo mashoko enhema apfumbira kusanganisira padande mudande reindaneti. VaNyamutumbu vatiwo vari kukurudzira vanhu kuti vaparadzire mashoko echokwadi chete.
Futi nekurudziro yatiri kupa kuvanhu kuburikidza nenzira dzakasiyana-siyana, chokutanga kukuri kukurudzira vanhu kuti haikona kungotumira kana kuya kwatinoti kufowa zvinhu zvausina kunge wanzvera wamboterechedza kuti idi here. Chepiri, tiri kukurudzira vari mubasa rekutora nhau kuti vaite basa namazvo kuitira kuti kupfumbira kwenhema kusanyanyoendera mberi kana vanhu vachikwanisa kuziva kuti vachinge vakaterera wairesi kana kuverenga mapepanhau ndimo mune chokwadi.
Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinotiwo gadziriro yemabyelections yanga ine zvimhinga mupinyu zvinosanganisira mhirishonga pamwe nekusapiwa mikana yakafanana kwemapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati
hatina kufara nemikana yaipiwa mapato panhepfenyuro dzehurumende dzetelevhizheni neredhiyo. Takaona kuti bato rimwe chete reZANU-PF ndoranga rine mukana wakakurisisa zvikuru wekushambadza zvirongwa zvavo, mamwe mapato ese asina kana mukana iwowo. Takaonawo zvakare kuti mune dzimwe nzvimbo muri kutengwa mavhoti, mavhidhiyo ari kutenderera akawanda anoratidza vanhu vakapfeka hembe dzemapato avo vachiita kunge vari kupa mari kune vatsigiri kana kuti avo vari kuda kuti vavhotere, vamwe vachivapa hupfu nezvimwe zvakasiyana-siyana. tika isingafanirwe kunge ichiitwa kana tatatarana nesarudzo kudaro kunyanya nyanya kwangosara zuva chete kuti sarudzo dziitwe. Takaonawo zvakare kuti kwakanga kune mhirizhonga yakawanda.
Sarudzo dzemabielections dziriko mangwana, asi mapato ezvematongerwo enyika mazhinji anoti ava kutogadzirira sarudzo dza 2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.